Amai Modes nembiri mumwevanhu vakabatwa nedenda iri asi vakakurumidza kunobatsirwa nenyanzvi dzinorapa magomarara mushure mekunge vaitwa operation yekubvisa bundu raiva riri mukati mematumbu avo.
Ndakaenda kwachiremba akandipa mushonga wokunyaradza marwadzo uye kuti mudumbu mufambe zvakanaka. Izvi zvakabatsira nguva diki asi zvakabva zvadzoka zvakare uye ndakatangawo kuita tsvina yema clothes eropa. Chiremba akandiendesa kundotarisumu vakaona kuti ndange ndine chuma mukolon. Ndakanzi ndioperetwe sachuma. Vabvisa chuma vakaendesa sembo kundoongororwa zvakatarinza kuti chuma iri yanga iine cancer.
Amai chinembiri vanoti vakazoitirwa chirongwa chekuti vapiswe gomarara iri kana kuti chemotherapy zvekuti vatove nemakore manomwe vachirarama uye gomarara racho riri kuratidza sokunge ratoparadzwa rakapera nekupiswa kwavakaitwa.
Zvekare ndiri muchipatara pane vaiuya vachibva kucancer center vaiti kansela kuti tirambe tiri positive uye vaititaurira kuti torarama sei, tinofanira kudya chii, vachitaura kuti tinofanira kuexercise, tinofanira kuita kudya red meat shoma, tinofanira kudya mavegetables nemafruits akawanda, hatifaniri kudya maprocessed foods akawanda. Izvozvo ndakazviteedzera.
Nyanzvi inorapa magomarara Dr. N yakabavo vanoti gomarara rikabatwa richiri kutanga rinokwanisa kurapika zvakanaka. Nekudaro vanokurudzira vanhu kuti vaongororwe nekukurumidza kuitira kuti vagorapwa denda iri risati radzika midzi.
Chirwere chegomarara kana kuti nhuta chinogona kubata chero umwe noumwe wedu. Zvakakosha kuti tive neruzivo maringe nekuziva kuti nzira dzinodzivirira chirwere ichi dzakamira sei. Zvakakoshawo zvakare kuti chirwere ichi chibatwe chichiri chitete kana kuti chidiki. Cancer kana gomarara richiri kutanga rinorapika kudarika kana radzika midzi necancer.
Dr. Nyakabao vanoti vanhu zviuru zvinomwe kana kuti 7,000 vari kubatwa nemagomarara akasiyana siyana pagore munyika vachiti denda recolon cancer imwe yemhando dzemagomarara gumi ayo ari kunetsa vanhu pasi rose.
Cancer yematumbu makuru imhando yecancer iri mutop 10 yemacancer pasi rose. MuZimbabwe vana mazvikokota vanoverenga nezvecancer Zimbabwe Cancer Registry vanobata cancer dzinopfuura 7,000 zviuru 7 kana kuti zviuru zvinomwe new cases pagore. Kana tichiti new cases tiri kureva vanobatwa necancer kekutanga. Apa tiri kutaura nezvevanoenda kuchipatara woongororwa wonyorwa. Tikazobatanidza newaya vasingaendi kuchipatara zvinobva taona kuti dambudziko redu rakatokura.
Muzvinafundo Hilda Matarira vari paInvest of Zimbabwe kubazi rezvidzidzo zvekuongororwa kweropa nezvimwe zvemumiviri yevanhu kana kuti Department of Chemical Pathology vanotsanangura zvimwe zvezvinokonzera kuti munhu abatwe negomarara remumatumbu makuru iri.
Tisino rwendo rwokuwana chaicho chaicho chinokonzeresa cancer asi tinowana tichidzidza tichiita mazvidzidzo zvecancer tinowana kuti kuna anonzi risk factors ecancer iyi inonyanya kuwanikwa muvanhu vanosvika fodya maningi, vanomwisa mwisa doro rakawandisa, uye inowanikwazve yatingati mumhuri hereditary family history ecancer.
Mazhinji anobatwa anopararira kunhengo dzemuviri dzakakosha pakurarama kwemunhu zvokuti kazhinji kacho anozoguma ave kungopihwa mishonga yekunyaradza marwadzo kana kuti mushonga unonzi morphine. Dambudziko guru rinonzi riripo nderekuti vanhu vazhinji havana mari yekuAmerica inodiwa nevanotengesa mishonga yacho. Izvo zvinoita kuti vashaye mishonga iyi, izvo zvinozoita kuti chirwere ichi chizodzoka neukasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzami.